evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kim Stube.
And I'm Marvelous Mshlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2020.
To join in this discussion, please call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on the internet. Please visit www.voazimbabwe.com. For Shona, visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the year 2020 as the curtain comes down on 2019.
A lot happened in Zimbabwe this year, including the death of former President Robert Mugabe and former ZIPRA Military Intelligence Supremo Dumiso Dawengwa, the public shootings of protesters in January by the state security agents, the return of Vice President Constantino Chiwenga from a 5-month medical treatment in China, and doctors downing their tools over low salaries and poor working conditions. Serious economic decline resulted in an unofficial hyperinflation rate of about 480%, among other issues.
Drought also affected millions of people in rural and urban areas in Zimbabwe, with an estimated 8 million in need of food aid. The agriculture season looks bleak this year due to lack of rains in most parts of the country, leading to fears of another devastating drought.
And Vice President's wife, Mary Mubaiwa, who has also been making the headlines of late as she was arrested recently for allegedly trying to kill the retired General Constantino Chiwenga, externalizing millions of dollars and attempting to forge a marriage certificate. She is currently in remand.
Have Zimbabweans lost hope about the future? What are your expectations next year? Let's hear your views about the coming year.
Please note that we are also live streaming on all our Facebook pages, so visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yes, we're going to be live on the corner and on the Zonke Ezom Shaba. So we're live to Kulamanje, Lapes Kuruma, Lani, Mwweza, Le Umnyaga, Ka 2019, Kusia Kateske Umnyaga, Ka 2020. Siawazu 2020, Sokselida and Lotto Pela, Utaban to Bank and Gulong Yaga. So we in Elkabang and Tukuza in Zakala. Siawazu Lonyaga Sulu Nengi, Obekona, Mnoto, Uano Kukamatolo, Kuzawege Mongameli, Uropatimkabe, Uapopa, Kuzawe and Jalo, Lo Uai Kangela, Intelligence, Kuzipra. Utumiso Dawengwa, lai wapu panjalo. Kuzo kuyake okunengi ya kumbula lo chief Ntlantlayamangwe Ndiweni, ose suswe uba induna, kona ngale ke intabas induna, tako watu upakonoko. Kuzo kuyake lo Mary Mbaiwa, ikosikazi lika General Constantino Chiwenga, sikuluma nje use Riman Prison, kona ngale ke Harare, panje kwe Harare. Kuzo kuyake kunengi simile sikuwazi la boto hotela kabako espelila. Umnyaka oza yopo ulipatileni, astokleni Zulugandamu. Kunjalo. Mabalas.
Aiwa, kuneo vachangu vakufinda mchirongwa. Tino kuchinga miza ipano pa chirongwa chiedu che Live Talk. Tishuona isu kutita kushika pa kupera kwe gorerino ra 2019. Saka tishange tukuta sauti zhii. Saka itika ilo gorerino. Shwa mchiri kurangari la umunyika. Tinoona kutita kawa na mtunga. Vaimbo wa mtunga miru wenyika. Varopa tumugabe wa chishaya gorerino. Tikaona shwa kare munguwa ya fura. Parizvino vanachiremba varikuwanikwa ivo vasiri kukwanisa kuenda kumabasa vachiti ivo mari dzavarikuora hadzisi kukwana. Takaona zvakare tichitaura isu na Dr. Magombei, ndo zvimwe zvakaitika ipo pano panhepfenyuro ye Studio 7. Asi tichange tiinemi ipo pano tichionesana nasi taona isu mai Mary Chiwenga kana kuti Mubaiwa, mukadzi wa General Constantino Chiwenga, vachinzi ivo varikumboramba vari muchizarira ivozoenda pamberi pedare musi wa 14. Saka zvimwe zvatenge tiri kukuru kuya uda tuda kunzwa kwamuri kuti imi ranga rakamira sei gore rino, uyezve zvii zvamakasangana nazvo. Vazhinji vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvinhu yakanga iri kukwira zuva nezuva. Mitengo yemafuta yekufambisa yakanga iri kukwira tingati vhiki nevhiki. zvinoreva izvo kuti vazhinji vanga vari kutarisana ivo nemaomero ezvino munyika. Saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa. Uyezve taita rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau kwamutare awanikwa iye achitaurawo nevagari veikoko kwamutare. Taona ataura nameya veguta rekwamutare achibvunza iye kuti zvava zvakamira sei pagore irori ra 2019. Regai timbonzwa kuti vatichive kwamutare.
Isusu seguta so far atina chatinga kwanisa kubata kuti chichiri pano chataka kwanisa kubenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyadzwa. Hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare, but isusu seguta kutinyaso bate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina. Ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe. Taitotarisirwa kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets, also market yekusakubva kuti yakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukunza kumhanya zvakanyanya. Pari project iyoyo kubva ndofa yane gore yakamira. Pari zvino inotora nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mupengo haasitorina pa hapasati patogadzirwa zvakare. Ende ndezvimwe zvatatarisa kuti investment mari iyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanisa kusimudzirawo nzvimbo ino. Even kuwanikawo kana paki chaiyo kuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park. Kana jekwa chiyadzwa iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafanana naizvozvo. Ishungu dzedu kuti dai takwanisa kuwana pano patoona kuti madiamonds akwanisa kubenefitawo vanhu vemamutare zvakanyanya.
Dzigore rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo, asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo. Hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro, hakuna migwagwa yakanaka, hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafile. Vanhu vari kupiwa makontrakts ekuita ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzoluta vachienda, uye tine fungidziro yakasimbarara chaizvo yekuti vanodya nevakuru vari muhurumende. Saka zvimwe zvinhu
aiwa apo tiri kunzwa kubva zvine zviri kuitika kwamutare vari kutaura ivo vari kuchema chema kuti kunyange hazvo iri iyo nzvimbo ine mangoda asi guta iri nevanhu vacho havasi kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro runobva ikoko kumangoda. Saka pindai muchirongwa monyora zvakare nhamba dzenyu ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kune avo vari padandemutande reintaneti makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai mupinde muchirongwa.
Now we've got some news that is coming out here. The Minister of Home Affairs and Cultural Heritage is said to have written a letter to the Censorship, Entertainment and Control Unit asking the unit to actually intervene in the launch of an album by Wallace Winky D. Chirumiko. Now the album is titled in Jema. So according to the ministry, I quote, it is understood by the general citizens of Zimbabwe that his music is now political, for it carries political messages that are incisive. The album launch seems to be an opener to a series of destabilization programs as outlined by the enemies of the state. The song Ichibita, among others, a clear attack on the authority as has been Kasong Kachecha. So we have not been able to contact Chirumiko himself, so we hope that the ministry is going to clarify on this issue. So we normally give you even some breaking news and all those kind of things. So, but we've got an audio of people who are talking about Ugutikambe, Umyagoza, Uyabuba Patelen. So I guess this is when we are going to talk about it. Kunjalo. Yes, sati ngakensizwe kuti uproducer wethu angathi
ngakho bochira vancabe enkohlakalo amacala abo avolela emoyeni izakhi engubonayo bona ngani abayenze ifollow up yamacala abantu beinkohlakalo ebabophileyo. Ifollow up yakhona ikuthatha icase number yomuntu lo obabophileyo, bangathatha icase number yomuntu obabophileyo sekusuka le reference ukuthi lanxa usucungula kumbe usudinga ukuthi i-case number so and so iyenziweni kwathathathelobani ngicala lo muntu lo wenkohlakalo ngoba ngani kungaba ngcono. Likhuluma lo moyo lapha egwande enhwali. Ngiyabonga.
Linjani msakazi basakazi bonke be-Studio 7, injani impilo? Hayi mina ngiphilile basakazi. Hayi khisimo sibe right, siro thinking hotel. Sisezimarki siyekhaya.
Mina Pepsano Samweni ngiseJohannesburg ngokuphuma ekhaya ngisenkaya. Ayikho into ezoshintsha ngo-2020 ngoba vele lekhe kusenalabo bantu labo akade bekhona since 1980. So yini esiyexpect ukuthi izoshintsha ngo-2020? Ayikho into ezoshintsha as long kusaphatha iZANU-PF.
Ayi ukhuluma ngomgcini Dladla osikele uphane emzona emzona K4 kodwa kwathezinise ebutwane ePakistan yobrolo. Alinjani basakazi bakwa-2 7 hayi thina siyaphila banjani abanye ha mnyaka lowo imkunzimela sibili hayi ubunzima ukuthi lapho engikhona thina siyabantu esenza ama-peace job manje hayi onyaka bekuhomile ama-peace job endaweni yobuthwana hayi pa-peace job bekuhomile asazi ukuthi omnyozayo omnyokozayo uzasiphathelani.
Ye labo ke ngabanye abantu abasithumezela imilayezelo yabo yama audio besitsho ukuthi umnyaka ozababona njani. So remember that those are some of the people that sent us messages and kade ngikhuluma ukuthi ke uWinky D sizwa kuthiwa ke kule nkinga inkinga enkulu album yakhe lethi Njema ungazane sokumele zimkhalele. So kuthiwa ke umanager wakhe usemapoliseni sikhuluma khona manje CID Law and Order. So siyabona njalo ke kulabantu abalokhu betwitter ngakho lokhu banenge okunye omangazisayo. So ke sizaludinga lolu daba siqeda lapha sizwa ukuthi liyangaphi. So zolokanda daba asithobele.
Aiwa tiri panyaya hizo dzidze vaimbi tine mutereri wedu mukuru top 10 wedu wakatanga nesu pano pa studio 7 kubvira 2003 abvati ndi Donald Mamboma hanzi tete mavi endi mukoma Gibbs muri seiko musakanganwe kufa kwa Samanyanga. So Gibbs we omitted the death of one of Zimbabwe's greatest singers, Oliver Mtukudzi. So Donald went on to say, please don't forget that this is one event that happened that left a lot of people very sad, and we saw him being given a hero's burial. So thank you so much, Donald, for reminding us. Yes, tangatisina kunyora kushaika kwa Samanyanga. Oliver Mutukudzi takaona vachitisiya iro gore rino saka vari kuti ivo shuwa gore rino anzi pasi hari guti ndokutaura kwari kuti so thank you so much Donald. Saka kune vese vari pa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza ipana Kelvin Mindu ari pano wagona chitsova hanzi simavi how are you aiwa inini I'm okay. Simeon Banda hanzi muri seiko vashamarari nevateereri vestudio 7 ini ndotamba hangu saka nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu. Vagava mutandavari vabva vaisa zvatataura vaisa namba dzavo nemacode numbers avo. Eunice Ncube ari kuti muri sei tiri kuona Donald Mamboma ndiye atinyorera nenyaya yaSamanyanga aiwa tinotenda. Bernard Bvukumbwe ari kuti muri sei tete kana paine zvimwe zvakaitika iro gore rino zvamunofunga kuti tasirira munogona kunyora togona kuzviverenga ipo pano. Fungai Mataruza ari kuti good evening VOA tinotenda nechirongwa. Top fan yedu Elder Perians a hard yeah, indeed, politically, it is only getting worse. Chitemerere arikuti makadi aiwa kunoti riwadi yedu. Michael Mapipi arikuti pakaipa munyika muno. Leon Gezi arikuti muri sei zvenyu uko Sismavi naDube. Ndiri kukubatsai ndiri kuno ku Cape Town. Aiwa isu kunoti riwadi wadi. Tiri kutarisira kuti taamuzuva rechipiri. Tasarwa ne one day chete kuti tipedze 2019 tipinde muna 2020 kana Mwari vakati tungamira. Saka pindai muchirongwa muchitiudzawo kuti imi ndezvipi zvamukasangana nazvo iro gore rino ra 2019 zvamukada kuona tichikurukura pamusoro pezvazvo.
Yes, yabona ke silomalume utamu okagwai kunjani nge mfowethu kuna ngambo kweCanada sinethemba lokuthi uyaphila uti nami ngikhona ngibukele mfowethu. Timhlabangane uti amatshono Dube kunjani kuna ngambo lapho khona mfowethu ubona njani umnyaka obuyayo. So ke khuluma khona pasizwe Thobe ePandama la uti linjani VOA. Siyaphila kakhulu ke kwini lonke lisibukeleyo khona manje ndingabe likhona kuFacebook libe khona kuma websites ethu tendoni nje ezijeneyo ndingakhohlwa phela ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu kwezi sibale. Kuzofika ke uvela phi Sindi Moyo uthi yo that's a lot of things bekunzima lonyaka ngakho ke silethemba lokuthi umnyaka ozayo kuzaba ungconywana. Giant Nyathi uthi salibonani ngibukele ngikwele Botswana kunzima okunye okumangalisayo. 2019 bekungani kutshwele kanzima 2020 asikwazi ukuthi kuya ngaphi. So kuthiwa usile khola kubani
anzi tina khola varipo panhare. Hello khola.
Hello.
Ye kuthiwa ngukingston kwanapho sekucingwani Kingston kunjani?
Mina ngiyaphila kunjani baba?
Ngiphilile ungapho kwanapho Kingston.
Ngilapha egogwe.
Ye kunjani egogwe uyahlanyela uchinda kwanapho?
Ya sasayiki za manja izi lika sifunu kutili nekuloni ya kabu ya piyo.
Mgunjani?
Habula zuru nduna.
Ye, manju mnyako buya wana njani foito?
Nina mbono kutiku za mkunzima kakulu hauza mnyako kutiku za sela ukusha, za sela imali, za sela imtundo, za sela kofite. Amboi kutiku za kutiku za kateka ngani. I said, I'm going to go to the city. I love that. I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. I'm going to go to the city.
Imagine Paul and Lingenza, Lingenza, and Belon to Spillis. Upila Jangola.
I love that. 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 I love that.
Alright, bye bye. So that is Kingston. He says he doesn't see a good year in the coming year. So he says people already are starving, people need some kind of help, you know, in terms of food aid. So he says the rains are just hazy, like there's almost nothing, according to him. So the agricultural season says. He says it looks a bit bleak, you know.
Rekaitenderere mberi tichi wanikwa isu chiverenga zvamuri kunyora ipo pano pa Facebook page. Ndotora kutora mukana uyu wokutenda vese vanogara vachititsigira pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kunyangwe zvinhu zvakaoma tinoziva kuti data riri kudhura asi vanhu vanogara vachiuya. Top 10 yedu Elder Piri ndovaye vati very hard year indeed. Leon Gezi yanzi muri seiko zvenyu ikoko ndovati vari ku Cape Town. Michael Mapipi ari pano Makuramini yanzi pakai pazima yaoma. Lameki Mufushwa yanzi simazi muri seiko yenyu musakanganwe kufa kwehero Dumiso Darengwa. Uye Concord ne Falkram of the peace. Wataura chirungu mkoma bana. Business account. Arikuti muriseiko good people here. I'm doing well. I just want to thank goodness for the Lord. Nekuti chenge itakuva munezha kawanda shakaipa. Zita Howard people's darling. Dirikuno kujoza ku Kempton Park. Christopher Katesi. Arikuti chamisa na ED. Ngarata urirani. Zvinhu zvifambe munyika saka kuna mukoma Christopher vari kuti ivo vari kuda nhaurirano. Deben Chawanda arudzi I'm watching you live from Pretoria South Africa 2019 yanga isina kumira mushe. Tiri kuvimba nenyasha dzamwari kuti 2020 ichange iri nani. Aiwa pane vamwe vambotinyorera tisati tapinda pachirongwa chedu asi ndiri kunzwa kuti tina caller ripo
Solomon.
Hello caller.
Makadiko.
Aiwa, tiri wadi, tukusawara nanu ya jemuri kupi?
You are talking to Solomon Gwerevende from France.
Ehe, kwa kadiko ku France uko mkoma Solomon?
Ku France kwa kana kazikuru.
Ehe, tipeo maonero enyu, yange ya kadiko 2019, uye jemuri kushu wira zipi 2020?
Maonero andakaita 2019, angari makata chaiwo chaiwo takasangana nematambudziko akawanda uye akasiyana siyana zvikuru takanyanya kutarisana nenyaya dzepolitics takatarisana nenyaya dzeeconomy vanhu vakatambudzika zvikuru kwazvo zvinonyatsotobatika uye kana kuti zvatingati muchinhu zvino zvine yatinoti concrete evidence. Saka vanhu vakasangana nematambudziko ekukwira kwemitengo, matambudziko ekuchinja kwemaresi emari, matambudziko akaita maybe say sudden change of the currency, especially with the particular reference to the use of maybe US dollar zvakanga zvisinga tarisirwe nevanhu kuti zvingaitika there and there or suddenly. So as a result, zvaka affect vanhu vakawandisa uye zvaka affect even me, my institutions and business entities zvakanyanyisa. Saka ndandichishuwira kuti dai zvaigona mugore ratatarisana naro iri paitwa zvakawanda zvakasanganisa maybe a reflection on issues to do with economic policies or a review of economic policy so that maybe we can find a way forward of rectifying these challenges which people are currently facing.
Aiwa.
Maybe to...
Taure enyu muchitaura mazwi ekupedzisira.
Okay. Ndingangoti muchidimbu chakanyanya kukosha maybe tingaibatsira apa ndechekuita maybe a dialogue between different political entities so that maybe they can come up with a meaningful solution to the problem that are being faced in Zimbabwe.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka mino kana paine vamwe vamuruda kumhoresa.
Ya, vekumhoresa ndina wekutanga ndoda kumhoresa mukadzi wangu Naume Mudzingwa ari kuZimbabwe kumasvingo nemwana wangu Tadiwanache pamwe chete nevabereki vangu mai nababa Gwerevende vari kuBuhera pamudzokomba.
Aiwa, tinotenda tinoshuvira kuti amane shamwari dzenyu vari nani zvavo kuva vari kumasvingo uko.
Handiti ka.
Ehe.
Tatenda zvikuru.
Okay, thank you so much. Bye bye.
Yes, ngakaike ku Donald Mambo Masuka kutake silomunye ukumbosecinweni kodwa ke ngicela ukubala intimi message yodwa. U Giant Nyathi uthi salibonani. Ngibukele ngwele Botswana kunzima okwenzakele lonyaka ngo 2019. Ku 2020 sibona ngani siyabe sithola amagato bavuzayo njalo. Musa Mazibuko uthi ngitshona njani Dube ukuthi kona umnyaka ka 2020 uzabo njani izano sabuza asibonti kuyaphumani. Kwabela kufana nje. Wiseman God knows Nyathi uthi ngikona nami Dube kona hamba ngibukele ngise Gauteng eHillbro ngiphuma eKZ eMapisa kunjani lapho khona khona ngapha mfowethu. Uza Madube uthi Zimbabwe never be alright kusasa kumbe nini izano kwa sabuza utatendela uthi hello bafowethu. Yes, Dr. Sto Donald
ai wathi no kuchingamidzai muchirongwa mukona koma Donald Mamboma.
Matete mavhela sina mukoma Gibbs mavhela sei
ai wacha swera taurai tinzwe ndezvipi zvakakubata iro gore ra 2019
iri. Zvimwe tingataura zvisi zvematumbi gwenyika kuti
nhare dzenyu manje mbofamba ifamba itona.
Halo.
Nhare dzenyu hamino zvari kuti asifamba ifamba imbichana.
Halo.
I regret to go call you back. Isai yenyu phone pass, we'll call you back.
Alright.
Yes, sorry Mambo Masiyamphosa. Sorry Mambo Masiyamphosa. Yeah. Kale kona lapha. Yes. Bona ke uSithi Ncube uthi baba Dube ngibukele ngona pa emsazweni lani lonke. Umandla Mkhonazi layo kona mpaphela iUSA. Kumbe singazi ngike ngabona imfanekiso yakhe kuFacebook engazani seZimbabwe. Ngingani ukugada inqola fowethu. Unjani lapho khona khona ngapha. Siyabona ke banenge abantu lombonisi uSibanda semdaweni. Kunjani?
Aiwa, pane vamwe vanga vatinyorera patamboisa post yedu. Tina Lizi Mugova angati ndifonerei tikuedza namba dzenyu. Gwerevende Solomon Tafadzwa Matsia Egias Muvindi Levi Musara Noxim Tembo Donald Mamboma ndo vatanga tikubva kutaura navo. Praise for Losu Joshua Matutu Washington Mabizeni atanzi tifonerei Hadi Nelson Zuze anzi please ndirikudawo kuti mundifonere. Please ndiri kuno ku Nelson ku Rustenburg. Morris Mhlanga ziyawena hanzi takatamba Christmas zvakanaka uye Mwari vakatisesedza kudzamara tasvika patiri pano. Inyasha dzamwari kuti tigone inyasha dzamwari pamwe pacho taisangana nematambudziko akasiyana siyana uye nyika yedu yeZimbabwe iri kuenda kumagumo kubva zvakapinda vari pachigaro. Ndibateyo please pari zvino panhamba idzi ndobva vaisa namba dzavo. Saka tinokutendai vese vari pachirongwa chedu pari zvino uyezve musanete kuramba muchinyora pfungwa dzenyu tiverenge. Tida kunzwa kuti zvii imi zvakakubatai muna 2019 uyezve dai maiwana mukana wekutaura nehurumende tichipinda muna 2020 maiti chii. Tinoona mangwana muimbi Winky D anga akatarisira iye gafa anga akatarisa iye kuita gafa party pa HICC Marare achiparira iye album rake idzva rinonzi Njema asi pari zvino pane mutauro wekuti anzi iye ngaamboenda kumapurisa achinotaura nyaya yake kuti zvakamira sei asi tichange tichikupai nyaya iyi nekutambira kwatinenge taiita asi pari zvino gafa irangari kufana kunge riri kuwanikwa iro vachivharisa mangwana kuHICC asi vati vazikanwa kuti zvichaenderera mberi here nekuti vari kunzi album ravo iri rine chekuita nezvematongerwo enyika.
Toke uchaizelizve zvino mandla mukwanazi kuti takuvana Dube zvinge sakhuluma ngawo rekuramba uti I'm watching you from Indianapolis in Indiana. Knowledge Mkizo Ncube uti how do I access the station of the people? I'm not, guys, give me these frequencies. So here are the frequencies, Knowledge Mkizo Ncube. So you can find us on Live Talk on 909 meter wave frequency, low 4930 and 15460 kilohertz shortwave, starting at 8 p.m. from Monday to Friday. The Pinda 40, 909 meter wave frequency, and 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. I think it was really Knowledge Mkizo Ncube. So in our phone, we'll see you soon. Hamba konapo sizo tuti unjani. So ke siyabona ke kula abanye abantu abangenayo baningi sibili abangena namhlanje ndingakhohlwa phela ukuthi siya live streamer kona manje VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona. So wena ulakho ukuthi uya ngapi? Ngizokuthola silotha futhi ecingweni.
Hello caller. Hello. Ai what did you say? Tora nani uye zve muri kupi?
Murutara natafazwa ndiri ku Polokwane South Africa.
Kwakadi ku South Africa mukoma tafazwa.
Aiwa South Africa kuri nani atete.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu makaiona sei ku 2019 uye zveshuviro yenyu ya 2020 ndei.
Atete chokwadi chisingaputsuka ma 2019 yanga yakatomera zvikuru sei tiri pa Zimbabwe apa. Ya muri dzatiri kuraramisa tiri kunoko kudai dziri kuti pamitoro mihombe chaitayo because kubva pane zvese zvaunofanira kudya nezvekupfeka nezvese zvaunofera uchiita ndo unofanira kunga uchita wagadzirira vari kuti kumusha hakuna kana plani hakuna kana zano. Saka pa 2020 apa zungoona zvakaoma zvakadaro shuviro yanga yedu yekuti dai vari kutonga nyika yedu yezimbabwe ava vaedza kuitawo plani yekuti pamwewo tingakwanisawo kuti tidzokere kumisha yedu tichishandawo tiri munyika yedu yezimbabwe tisimudzawo nyika yekwedu because mashandiro atiri kutoita kunoku zvinotaridza kuti iyo South Africa ndiyo iri kutofamba and pakuzopera kwenguva yedu nyika ichazonge yakumashure shure kwekupedzisira.
Saka munoona sei 2020?
2020 kana tichitarisa tiri kusaidi rekuno kusouth africa kunoku tinoiona kuno zvinenge zviri nani kuno zvoshandika tokwanisawo kubatanidzawo zviri zvitatu zvichibuda but kana tiri kumusha kuzimbabwe haa ndiri kuona vanhu vachiomerwa because tikatarisa mvura chaita yemudenga haisiri kuda kunaya zvinhu zvakaoma semamiriro ezvakatoita izvezvi asi hope ingoripo mwari ndewo munhu wese pamwe zvichaita.
Pane hama neshamwari here dzamungada kumhorisa?
Ndingada kumhorosa shamwari yangu inoitwa Maoveni Nyamukubva ari parusape apo. Ndofunga ndiye chete.
Aiwa pakanaka pakadaro, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Bye bye.
We've got on VOA Studio 7, we've got Melusi Ntini who says I'm watching you from Kokwe. Kokwe pela is a Midlands, eh? Aaron Makowa says for me right now, guys. I think he's in Zimbabwe. Then Taipan Muzi says the people of Zimbabwe must stand up and fight for change. Then I've got Rapson Mwale who says Njani Dube libo dlala pela wonke ama video la ama audio ngiyacela guys sizayidlala pothu liyapho sizayidinga dinga khona apa ukuthi nxa iseduze siyaphosela nxa ukuthi kachana ngazani kuyasiyehlula. UThailand Bings uthi watching from Dola Zambia ye kunjalo ke sesilophone Ndlovu ecingweni baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani sakala?
Hayi phile mfowethu akutsho phela ukuthi umnyaka uzawubona njani?
Hayi umnyaka uzayo mina ngendlela engibona ngakhona angiboni i-change enkulu engaba khona ngoba angithi uyabona ukuthi nje masikhuma ngomnyaka uzayo sikhuluma ngento ekhona kusasa ngothofu.
Mhm.
And mawuthi yabheka isimo sisatshona phansi. So akula mehluko mina ngokubonayo ukuthi next year singathi singabhekela i-change. Into ekhona nje edingekayo umsakazi eZimbabwe.
Mm.
Ngicabanga ukuthi if abantu beZimbabwe befuna i-change isezandleni zabo, i-change ayikho ku-government, isezandleni zabantu. Abantu abayeke ukudividana, abantu bahlanganisa amakhanda, abantu badingide into engabenza ukuthi baphume odakeni abakulo.
Mm-hmm.
Than ukuthi babheke ku-government. I-government yona ayikho enkingeni, okusenkingeni ngabantu beZimbabwe. So udingeka ukuthi abantu bahlale phansi bahlanganise amakhanda, babone into engabenza ukuthi baphume enkingeni abakuyo. Then from there ulapha abangakwazi ukuthi bakhulume nge-change yelizwe. Ngoba okwamanje omunye udonse siyale, omunye udonse siyale, ongangokuthi inkinga seZimbabwe asikaqali ukushesana naye. Into esosana namanje ilokhu esikwenza ukudlephana thina singabantu, singabahlali. Uyabona? So ukuthi ngezinye indlela i-change isesefar ngoba sisaba thina sodwa, you understand? So kudingeka ukuthi abantu bahlanganise umqondo, bayeke ukudividana, abantu babheke the real problem ekhona eZimbabwe ukuthi idinga iphi i-attention from ebantwini, idinga liphi icembu lezombangazwe elingabasusa odakeni. Whether uyamthanda umuntu or awumthandi, don't hate umuntu ngokuthi ubadla elithile. But ibheka i-future yakho nabantu abakho ukuthi isi singavotela lowo muntu mhlawumbe kungaba li-change elizweni.
So okutshoyo ukuthi i-change ingavela ebantwini vele ngokutsho kwakho vele?
I-change, yeah, i-change ingasuka ebantwini ngoba okwamanje angiboni mina i-Zanu PF ngwayo ayila i-change. Msakazi, ukhumbula ukuthi from 19 amtshela obungazalwa or wesizela donor mode zobumncane from 1980, how many years now? Do you mean ukuthi usazoba le-change evelele e-Zanu PF? Isizwe ngabe ihamba ngenyawo.
Yeah, I think ngo 1980 ngase ngilama 20 khona manje. Ngase ngikhe blind.
Ukuthi ukuthi manje sizophuthe ukuthi kunjalo.
Lo mfowethu ngibonga kakhulu bo.
Hayi, yabonga nawe.
Ube nomnyaka omuhle, omutsha omuhle.
Hayi, kakhulu msakazi, mhlawumbe sizobona i-change njengoba nje siyaqala ukungena into lekho ngo 2020 2020. Ngilakhe mkulu kakhulu ukuthi abantu bathole inombolo efana naleyo besaphila.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathina kusasa eh?
Yeah, ngibongile na.
Yeah, so that's Paul. He's laughing because that he was saying that maybe in 1980 I was not born. So I was telling him that I'm a brand new second hand, you know.
I can imagine. So, anyway, let's take a caller. I understand we have Agnes Muvindi. Makadiva Muvindi, tinokuchingamidza pachirongwa.
Tsana nemurai tere sistema vema amuka sei nekuswera.
Aiwa ata swera kunokuya kuma 22 saka ata swera ndi zvakanaka. Hatipewo pfungwa dzenyu 2019 yange yakamira sei.
Ah, 2019 yanga iri nani zvayo. Kune atindi zvona sekuti yanga iri nani kune suvamwe vari kuno because tiri kuno ku South Africa asi kune vabereki vedu vari kumba hazvino hazvina kumira zvakanaka. Yanga isina kumira zvakanaka.
Mhm. Ko 2020 mnoiona ichizodii?
Maonera angu pana 2020 hapa zvakutoratidza kuti tiri kunongedzera kuti zvinenge zvicharamba futi zvakangooma kana pakasaitwa nhaurirano dzakajeka dzekubudirana pachena pakati pehurumende yedu. Nekuti maonera andiri kuita ini kuoma kwese kwakaita zvinhu nekuchema kwese kwatiri kuita isu zvidzarwa zveZimbabwe. Nawe kuti hurumende yedu inenge isiri pachokwadi nezvinhu zvayo nekuda kugadzirisa gutsa ruzhinji. Nekuti dei yanga ichida kugadzirisa zvinhu ka kutaura kuno tingadeita pane imwe stage pamwe kutaura kuno tese tingadeita kadzokera kudzimba takushandirawo kunyika yedu tichikwanisawo kuita icho neicho tisinga mekeke semanetekera atiri kuita. Nekuti katarisa izvozvo izvi nemaomero akaita zvinhu, chikafu kumusha, tiri kutoshandira chikafu kuvanhu vari kumusha pari zvino.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii takatarisa iyo 2020?
Takatarisa 2020 dei ndaiwana mukana wekutaura nehurumende, ndaikwanisa kuti ndivataurire kuti dei vakwanisawo kuita serious, vaonawo kutambura kuri kuita ruzhinji. nekuti ngavasatarisa kuti vari padhuze navo vari kuti zvinhu zvakanaka, nekuti maonero andiri kuita ndekuti havasi kutarisa rumwe ruzhinji rwese runovairwo Zimbabwe yese. Dei vachitarisa ruzhinji rwese ka vangadei vachinyatsoona kuti hazveshuwa vanhu vari kutineteka, asi ivo vanoona sekuti zvinhu zvakanaka vari padhuze navo, vari padhuze, vari mugavhenmendi imomo ndo vanenge vachidya vachiguta vachiita sei. Saka vanoona sekunge zvinhu zvakanaka, ende zvagara munoziva kana munhu ari kudya anofungidzira munhu wese akaguta.
Aiwa chikwasai amane shamwari tinzwi.
Aiwa ndinotenda, ndinoda kukwazisa hama neshamwari ndichitangawo nemhuri yekwangu kwamuvindi kubhuyera mhuri seiko ikoko, vese vanondiziva vanondifarirawo vese nemi vana sista mavhe ndinokutenda ichose.
Aiwa
pinda muchirongwa,
tinokutendai munogara muri pano musanete gore ra 2020 rambai muchidzoka ipo panapa.
Aiwa pano handibvi nekuti ndipo pandinoona chokwadi chese, ndopanotaurwa nhau dzinonyatsokufadza dzino dzisina kwadzakarerekera.
Aiwa tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
We've got the ZANU PF Central Committee member right now. And that is Joseph Chuma. He's in Victoria Falls, he's attending a carnival, so we have requested him to join us for only a few minutes, and he says he can't continue after those few minutes. So, Mr. Chuma, just briefly, we are looking into 2020. What are your expectations as a party and as a country?
I will tell you my one and uttermost expectation as a person, and that expectation is that I wish that people would come to the table now. We have identified a lot of problems that our country is facing and going through. I think 2020 must be a year whereby people now come back with solutions and solutions and solutions. We've got a president who's willing to listen. We've got a system that is willing to embrace. Why don't we take advantage of that? For the betterment of Zimbabwe, we need to now come together and say, let's offer solutions to all these problems that we have. Sit down as brothers and sisters, as Zimbabweans, and come up with ways, strategies, whatever you can want to name it, that will make Zimbabwe a better place that we want it to be for ourselves, our children, and our children's children. Once we do that, then we will have moved them a mile longer than what we should have been doing this past 2019 year. So the 2020 year must be a year of revelation, a year of solutions, and a year of working together. Irregardless of whatever party you belong to, be it you are from ZANU PF, MDC, ZAPU, or whatever party, let us come together and put our hands on the deck and proper solutions for the betterment of Zimbabwe.
Yeah, kodwa ngisindebeleke singubuze khona ukuthi wena ubona njani nxa usukhangela sibili abantu bakhuluma njalo bakhonona babachuma bathi baboni vele kusiba lenguquko ilizwe kingazani lomnotho obhidlikayo lento ezinjalo. So wena ubona ngani guquko yangkhona iyavela ngabachuma?
Sesibonile inhlupho ezisibambileyo njengelizwe lami leZimbabwe, izinto zonke ezisikhathazayo sizibonile. Sokuzaba yimpumela yokuthi ngiyafisa ukubana umnyaka lo ozayo ka-2020 ube ngumnyaka wabantu abazabe befisa khona ama-solutions esingakuthi sihambe ngesintu, abazabisa khona imizamo yokuthi siphume enhlupheni zonke lezi esizibonayo. Singavele sikwenze lokho singakhangeli amabhathi esiwagqokayo amabandla atshiyetshiyeneyo, ungabe ngweZANU PF kumbe ngwe-MDC kumbe wangabi. Into eqakathekileyo emqoka yikuthi silomongameli olalelayo ofuna ukulalela othe ngabizwa uyasabela afike. Sefikile endaweni eziningi, simbonile koBulawayo ebuya wahlangana labantu abama-civil society organizations labana ebakukade ngesikhathi sabo uMgabe vele kwawuyingwe lengonyama kungabonani.
kodwa yena simbona behlala lapho o Jenny Williams labana abe hoza namanye amagroups atshiyeneyo ezama ukudinga ukuthi kanti singakubamba njani okuyinto lokho. So u-2020 abe ngumnyaka wona lowo ukuthi kona wonke umuntu kazizwe elelungelo elemfanele ukuthi kona abise imizamo esingayenza yabona impendulo esingaba nazo kulusipho lezi esilazo singavele sikwenze lokho sizabe sesikhiphulise iZimbabwe.
Yes,
ukhulule
khonapho
umbuzo sizawutombonzwa secarnival nokuthi ndokwakati kwakamira sei kucarnival kuvictoria falls kwamuru.
Andisho carnival hangu inirokumusha sikuita ameno kuti mishona inozviya tikwedza kurangarira magamba yedu emhuri yedu but kuvictoria falls ndambopfuura nako kumusha kwanandienda aiwa vanhu vari kufara ndaona kune varungu vanhu vatema vese vanga vari vese together. Saka ndaona kunge spirit yacho was very festive indeed and we commend that vanhu vechiuya vese vechifara kudaro bari ndazvipfuura ndakuenda kumusha hangu but mangwana ndichaedza kuti pame ndingatiza kumusha ndimbodzoka kuvictoria falls ikoko kucarnival yacho tichimbosvitsa 2023 ikoko.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Yes, bye bye.
We have a caller. Mm-hmm. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukusora nani uyezve muri kupi?
Ndiri ku South Africa mudzara naLevi.
Taura itinzo mukoma.
Ini nangu ndirongoti chimiro chekumusha kuti chimire zvakanaka. Unge ZANPF NMDC zvasangana zvataura pane maanzazi pape kuti nyika iri ingafamba zvakanaka. Saka pane need yekuti pasipave nekuzvininipisa zvakare kuna vamunangagwa vagare pamweji na vachamisa zvinhu zviite zvakanaka bose mamirira zvakaita zvinomira zvakanaka zvachose.
Makakwanisa kuenda kumusha here pakrisimusi apa?
Nda gara ndiwanzoenda hangu mupa Christmas ndiwanzoenda kumusha every January. But ndakandiriko ndakaenda kunhamu yasisi musi wa6 ndikadzoka musi wa19.
Aiwa nematambudziko. Makatarisira chii mugore ra2020?
Mugore ra2020 ndirongoda hangu kupave neshanduko. Infact ndoda kungoti main political actors munyika medu have a more progressive because my problems they day standing and no longer gathering about political level. This is numbers are not.
Pane vamungada kukwazisa here?
Ndoda kukwazisa mai vandakasiya kuchivhu, mai Rukato nemusikana vandakasiya agere navanonzi Rosidini Mpindu.
Mati mudzimai wenyu here kana kuti?
Ano mumusikana webasa agere namai.
Alright, okay. Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kwamuri mai.
Bye bye.
So it's good that he can still remembers that day is a mate at
yes,
home and
very inspiring indeed, yeah.
Unkosi nati Tshingandebele uti siyabonga Studio 7 ubalani umnyaka ka-2019 belisethulela indaba zeqiniso sahlala selisekela ngo-2020 siyabe silani nsuku zonke. Siyabonga kakhulu ke Nkosi nati Tshingandebele. He says thank you Studio 7 for giving us very balanced news. And then we've got uJohn Khumalo. Khumalo kunjani? Uyaphila Khumalo? Sondela efonini Khumalo.
Yebo.
Ye, ubona njani unyaka ozayo?
Unyaka ozayo ngokubona kwami kuzoba nzima kakhulu. Ngoba into esikhala ngayo ngamanzi. Then khona manje isikhathi sokuthi nga imvula ina ayikho. Kusuthi siyongena kuwo lonyaka singena mvula, singena lutho. Kukhomba ukuthi kuzoba nzima kakhulu and nala eSouth Africa nakuBotswana lamba ngiyabona ukuthi kuzoba nobunzima kakhulu kubantu baseZimbabwe. Kube kuya ngami nga abantu bebambana bazama ukunqanda ingozi le ezayo ngoba la eSouth Africa akusaphileki. and then yebutswana nakwa kusaphileke bakhala ukuthi sibathathela umsebenzi kube naleyo msebenzi ayikho njengamanje akusena belungu la eSouth Africa amaplazi wonke mawuhamba lapha akusena belungu ivijana le ivijana le esele yabelungu baba bambe inkunzi baba tshontshela baba kulala nabo bayaphuma futhi nawe uma ungumuntu omnyama uma ungathi uvusa ikhanda uzama ukuhluma bakubamba inkunzi bayakubulala manje kuyakhomba ukuthi unyaka ozayo uzoba nzima kakhulu.
Hayi, those lokugcina ke baba Khumalo.
Ya, elokugcina nje engingakusho ukuthi abantu bakithi ngabe bambane ngoba ekhaya khona siyabuyela akujiki ngoba impilo khona lapha njengoba ingasekho nje sokukhomba ukuthi asibambaneni sibuyele ekhaya kusese nesikhathi silungiselele ukuthi njengoba kukhona izipompo zamanzi lana zokupompa amanzi ngabe siyazithenga sizise ekhaya zona lezi ngoba belinguma bephuma eplazini lapha bazithengisa zisachiphile sithenge zona sizipa amanzi ekhaya silime yikho nje ngila ukuthi ngabe siyakwenza thina esilana ngaphandle kwelizwe.
Hayi Khumalo, sibonga kakhulu, ube lomnyaka omuhle omuhle kakhulu wa.
Ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu nami ngisela imilomo ezinkulungwane. Studio 7 aqala ukuyilalela ngabo 88.
Yebo phela.
Ya, manje yabuya yangilahlekela, manje sengiyitholile, ngijabula kakhulu uma nisekhona.
Hayi Jova mfowethu, sizahlala sokuthulela kumnandi.
Awuzwake, ngibonga kakhulu.
Hey Khumalo baba, thank you so much. That's Mr. John Khumalo. He's saying that his major worry is lack of water, and then other issues. He says people should be actually united and go back home from South Africa, because in South Africa, he says, life is tough. Now, people in South Africa don't want them anymore. And in those farms occupied by white commercial farmers, he says there's no longer any work there, because some of them are being beaten up and, you know, all those kind of things. So he says the best solution is to go back home and revive the country.
We have Mkoma Donald Mamboma back again. Atokuchingamiza yini mfaro Mkoma Donald.
Halo Ntimavela, sina Mkoma Mvasela she.
Aiwa atasikwira moti pawo maonero enyu zvizvakakubata i 2019 iyi atakusiya.
Chini chakanyanya kundibata Ntimavela. Musi wa 23 January gore ichitanga iyi. Kusiya kuti kurashivwa kwatakana nawa mutukudzi kwakandigwadza zvingaita zvino ndombofunga kuti kuri mwari wakafunga sei asi kuti unga kwavo hako hasina zvatingaita ndozvinzandi chakanyanya kundi bata zvakanyanya mugore redu rakasiya iroro kurashivwa takatana samanyanga then ndozouya hedu zvimwe hatingati hedu kufu hatingazoti kwakanakira pananhingi kwakashatira pananhingi kuzosiyawo kwatakati vana vamugabewo nezvimwewo zvakaitikawo mugore rinoiri asi chakanyanya kundi chinonyanya kundinetsa naizvo zvino kushaya kwati kurasirwa kana nakamanyanga kwatakaitiwa hapo ndakagwadziwa sese mavira kandinetorai
aiwa pakanaka
pakadaiwenawo kuzokutambura kuri kuita vanhu munyika tiri mavira kana indication yekuti gore rinoteera natoda kubata mangusvera mangwana ii hapana pichatati achinoratidza kuti ringava rakanakira vana vezimbabwe nokuti zviripo sofaka hapana chati yachinja nokuti kana zvinhu zvakangomira zvizvi hapana chingatipa hope nokuti maitiro atazvingoita zvinhu ndiwo saka hatina exchange yatingatarisira at the moment ndinatongoti gore risiri kupinda riri zvingopinda mugore rakangofanira tabuda kana tiringatita wese nokuti hatisati takwanisa kuti tizive kuti zvainyanya kutinetsa ndezvi tinozviziva but hatikwanisi ku hatina chatinokwanisa kuita kuimplimenta kunyange especially vakuru vari mukabhineti ndakambokuudzai ndichiti ndina sekuru vari mukabhineti yamunangagwa vamutodi deputy minister of information tati zvavanenge vachitaura zvarikuda chitaura unonyatsokuona kuti zvinoshuvaka yafa kuti tiinde kune chiedza kana kuti tisike kugenani chaiko chaiko tichiri kure titi mavhelazi zekuti zvinotoona tuti haa kwatiri chai chaiko nyika yekuti ndiyan akauya zokombita nedzimwe nyika mutadhichana kupasi rese haa tiri kure titi mavhelazi vatirege kucheza hatiri da kusora kana kuti nyika yedu hatiinayo patrotism but zvatiri kuona chezvegiraundi titi mavhelazi hapana kana chingati pahofu kuti tingati gore ra 2020 ai zvingazoitika zvino kana vachingotaura kuti poland yacho vachitaura vachinofidhawo vedzavo kumba kwavo kukiyevu kuti mvura zvikwete haichatenge nhimbe kudaro hapana chinobuda ndimavhilazi zvatitaurira nechokwadi hachiuduka
aiwa mashoko makukutu chitaura henyu 2020 makatarisira chiimba mamhorisa hama neshamwari
Ah, ndaji ngokumbira kuti kana Mwari arambe akangoti vhurira omisiuno, tikona tikona sakana kuri chekuru kuti Africa.
Mhm.
Uma sezi nini sa vari kuno, vari kuti varuda kubva kubvisa renonzi Border Management Authority.
Mhm.
BMA. Saka ita yi bill rada kupasa ku parliament kuti pa border pachinge pa bishwa mapurisa yatora na vanhu vanoshanda pacho renonzi Border, zvekuti vanenge vava under one roof vanhu vanenge vachanda ipapo.
Mhm.
Uchinzi kuda ku trade then kuti vanopinda munyika muno South Africa vachibva kune dzimwe nzira like Zimbabwe nekutamba nevanhu vanalawi. Ndiende ya kulimita maizira maoni wando zita zaka ndongo kumbira wango tide kuruti mwari wango ti mtuwao wasa nye ya kuzo omesera
mhm
upele mbako watu wa mle zime nika kutaka shoko adia uzi mbako pachayo pachayo kuchilizi mbiyara mwisha wango wako kutoku zimbako kutu wane ama nende shumira le kere kwa hini saa Botswana Amerika kwa muri koko kutu wane kutana wefa
mhm
mwisha wango wango pati kutana shoko wale mwisha wango wango mwili wa zimbako pati wane umu mundu wane nga rizai fora Saka ndoda ndongo kumbira hangu tude mwari papa panyaya kuti bwana vamuta a Dr. Aaron Mutswaleri minister for affairs ari kuno. Bodzi vane vakati vakasimba nenyaya iyo. Ai rime ndongo amuchiri kurangarira vachiri ku health vaimbo tara kuti Zimbabwe ndaka dzaka zvipatara zvedu nawo vako home affairs pashi. Saka vari kuti tarero ndi border management authority. Kuti pa border pa bvitwa vanhu 125 vari 1004 kuti jaya nemapurisa tinoona pa border. Saka anenge ava ku like anenge ava anhu anenge ava vese vanenge vachana pa border. Vanhu vachiri ku department 1 vanhu vanhu
aiwa mashoko makuku tichimoresai hamanesa mari
ndoda kumorosa vanonzi vazhiwayo vari kuedza kusondisa kuno kurasipedi kuti tiri mukuru wesipedi vapota vane nemakusei vachindiudza kuti posevo chingo ana takatanga kare plus hai tava mhuri imwe chete plus ndofarira hangu sipedi inhepe nyoro inoteerera vanhu vakabva mumaobedi kwenguva yekumasvingo vari ripota vakanyora ini Mshuwele mzamba kwa mshuwele mkwa mshuwele kwa mshuwele kwa mshuwele Provi njeti kwa sana Mkatiku mkwa gandri maramba Saka hii kuchelea kwa mwenye kwa Hii nepe nyuro ya ndo una uchi Hai nepe nyuro ya kasi ya nikuwe nepe nyuro ya ndo zima Kuta morosa wano kwa mambo ma Kuta morosa wano Mwosa wano ndi jivani wachele ya sile studio Sile ingo tu
Aiwa Mwere
ya tu ndi wendra kanaka
Aiwa
tu Mwere ya sile sile mkoma jonga kande miri Kete mazira sunjanga ya uye mkoma Chris Gande Tunga miri ngomo Mike Hove tatenda kumbo Kete sita ndekile kyanga Vesewa nwa ndasia Mbini yake niwa maenjiniwa ni maprojisa enyu Nungu kiki mwe ne gorela kanaka Mungu mwita aaa mwono makashanda saka simpa kesa
Ai watu nukutenda hii mkoma Donald mnotipa manye mwe Mnotipa samanye mwe akata ura samanye ika samanyanga wa maamuru kutaura
Ai wa
Mchakavu
Aa dinofara ni nepe nyuro hizo kuti Andi goni hangu kutenda kete mafila zani Nungu kutu mwene gorela kanaka mshungura mshungura tuna mingwa Nukutenda uwe na maripota enyu alikuma profesi Kasi ya nashana mkoma loita moyo Mkoma tauraisha hava Mkoma Toma kiripasi maike ukariati nunga kanga udiki King Kalu
Haa muno wazi ya wese shiwa mwene zwara kanaka na yabuwa wanufaro Nukuti ajusi nyore kuti vange tichikupai nauzwa nezuva takutosvitsa kupera kwesenchuri inoi pano mangwana tinenge takuno kuzoenda ku 2020 musi wechitatu tinenge tava muna 2020 saka tinokutendai kuti makabvira nesu kure uko kudhara tichangotanga
vakatanga vana mukoma reichoto vana the late Caroline Gombakomba tinongoti mweya wezorori mugare zvepenyoro iyi nepenyoro huru vada vanhu vangasi
Aiwa.
Kukumira kuti munozoita munoswa muchatsana ngura kuti yakatanga sei.
Ehe, aiwa ndimune muri pa program. Ya, ndimune muri ipapo musi uyu muve nezwa rakanaka.
Thanks matabasi.
Bye bye.
Yes, nokumbulani moyo kona pa ke Studio 7 VOA ndivele ku Facebook page. Ukumbulani ke ukuti abantu bebulawa kunje, bebulawa indlala. Lokunye nje ababhekane lakho kambe libona kanjani ngoba lotshintsho yini okuseleyo ukuthi nje MDC Alliance yezanu PF kumbe sikhangelane ziyenza utshintsho asikwazi ukuthi kungaguquka izinto eziningi sokuthenge silobo ba lapha ecingweni wathi sezuthi sitobani yeah mfowethu kunjani
hallo kola silipho makadi uthukusona nani uyezwe muri kuphi
Mwari kutawara na Washington mabizu, ina arumu Pretoria wa South Africa.
Pitoli, kwa kadigo Pretoria wa?
Pretoria wa unenge gorena nuhu.
Tawarai tinsi.
Goreranga rakatanga, zaro rakangoto ipa. Zomu nongo wana kutanga pa kutanga kwa aroka. Kusika Paris, zino pa kupera kwa aroka ingo ita kuhurai wako eva anu, kuita sewe zino. kudura zvokuti takazototiza kumusha kumunana October ipapo tanga tiri kumusha but patanga tatoona kuti zvakutodhura zvakanyanyisa tobva tazototiza zvimwe zvine mutsindo ikoko kumusha zvokuti eish tanga tatokuvara nenzara chaiko chaiko
saka munoona gore ra 2020 richizomira rakadii
kumusha
Hello.
Yeah, ucingo lwakhe ungansi oluhambile emavelasi. Wathi sithathe umeluleki Ncube usecingweni. Umeluleki Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Ngiyaphila kakhulu ke. Wena ungaphi khona mfowethu?
NgiseThekwini eDurban.
Kunjani eThekwini?
Hayi eThekwini kuright buti njani.
Hayi mbijana mfowethu. Ye, ubona njani umnyaka obuyayo?
Eish, hayi unyaka ozayo mina mangubhekile hayi kwinto ezoba right. Ayiko as long bengajintshanga ihulumende ayiko into ezolunga eZimbabwe iZimbabwe abantu bayahlupheka bayathaywa vele thwele kanzima sikwamanye amakhantri kanje vele akulamsebenzi mina ngazi ngishuwa abafriki kanti yona ihulumende cela lidlulisele yona amazwibi asiwakhulumayo ukuthi kabantshintshi ukwenza basitholise beyenza imisebenzi lathi sifuna ukubuya phela emakhaya ethu sizeithola imisebenzi
ye sizazama ukuthi sibatshele khonokho-ke besilobaba uchuma khonapha ujoseph chuma webandla kezanu p f uthe abantu kumele besebenze ndawonye phela kwenza ukuthi kube le nguquko so khuluma khonokho nje sithi amabandla kumele angayenzi lokhu kunganikulwa basebenze ndawonye kambe ungabavumelana laye ngakhona kuyini
ye ngingavumelana naye ngalokho akubanjwani eZimbabwe sikwazi ukusebenzisana sisizane lapho esisizana khona negovernment naye igovernment ayithitha abantu ngendlela e-right ingatshaya abantu ingakhipha amasotsha iwagcina umthetho ingakhipha amapholisa agcina ukuthula e-countryn kodwa kakubanjwani singabantwana bezimbabwe sonke sifuna impumelelo bengazicabangeli bona bodwa
singathi wena okufunayo i-unity ukuthi abantu bayenze khonokho-ke ukhumisana umlotha
ye basihamba neni singamazimbabwe nsonke
kwenzakala khonokho njengoba abanye bedosa besiyale abanye bedosa besiyale abanye bathi bale polad abanye athi asingeni kupolad yangikhona heyi kunzima mfowethu
kunzima mpela akunzima nami ma ngibhekile le ndaba yepolad mina ngicabanga ukuthi yinto yako nje abayiyenzayo yokubhayizisa abantu nje kuyinto yabo ye-ZANU PF abafuna ukuthi bazibone kona kuyibo bodwa abakwazi ukwenza izinto eZimbabwe
hayi mfoka Ncube sibongile kakhulu ungadinela kusasa ube lo mnyaka omuhle omutsha lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu
hayi siyabonga
kulungele Ncube bye-bye
pana Shepherd Mbanga I'm watching you from Bulawayo makadiko Memory Zulu I'm watching you from Cape Town maskota saiko sisimati 2019 anga sina kumira mushe nemamirira akaita zvinhu kumusha hanzi kungoshandira mafees nefood netransport hanzi zvevari kumusha hapana chatakaburitsa Blessing Kamusiriro ari kuti manheru akanaka Charles Mangozho ari kuti ZANU PF you never solve anything hanzi ndo zviri kunetsa Joel Muungane ari kuti vahanzvadzi nabhudhi muri seiko inii ndakarwadziwa nekushayikwa kwavamutukudzi kudyiwa kwenational team kuafcon uye kudyiwa kwecaps united disciple Gilson Madanera sister Mavi and your team well done hanzi nadisciple hanzi sister Mavi and your team well done for 2019 boaz jayagura kuti tete Mavi ko vamanhanda vakaende piko hatichavaoni pano pastudio 7 ai watichaedza kuvatsvaga kuwhatsapp top fan yedu wagona chitova ari kuti uyu ndiye top fan wenyu wechokwadi ari kutaura mukoma donald vabva pamhepo luke samuel simango ari kuti muri seiko tete mavhi 2019 yanga yakandiomera but ndinotenda mwari akandipawo mwanasikana muna match aiwa nemakorokoto ndiri kuona mumwe wedu ripota wedu chris gande ari pano ari kuonawo nesu pano tinokuchingamidza Chris kwauri ikoko uyezve tinotenda vese vari palive feed yedu tinoshuvira kuti pamune mapinda palive movha madzvanya pakanzi share kuitira kuti hama neshamwari dzigowanawo dzichikunzwai kana tichinge takufonerai
Yeah, unjalo Chris Gande nxa ulalele konapho share phela kwesindebele konapho kuthi 7042 siyabonga eGande esitshela. Yeah, kuzobuya njalo uTylon Banks uthi phone line kula manje singazi 260 ngeZambia mbona ngani uthi ngani diqoza kamaqeda masuku uyabhala lapha uthi imisebenzi emihle iyazivakazela ayigagaseli iyazigagasela yodwa ayinxuswa emuntu kodwa ke isikhathi sethu sesitshayile phela sesiphuma enkundleni signing off is Kip Dube in Washington DC saying good night Zimbabwe, have a nice new year.
I'm Marvelous Mklanganya, who is saying hopefully we see you in 2020 because tomorrow we will not be on Life Talk, but 2020, let's meet again. Bye-bye.